Mumwe chiremba, Dr. Christian Marova vaudza Studio 7 kuti mwaka wokunaya unounza zvirwere zvemanyoka zvakawanda. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha uye zviri nyore kudzivirira zvirwere zvichienzaniswa nekuzorapwa. Dr. Marova vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nemvura yakachena vasati vabata zvekudya.
Tinokurudzira zvekare kuti vanhu ngavadye chikafu chakabikwa zvakanaka uye chiri kupisa. Kana zvokudya zvava kudyiwa zvaiswa patafura ngazvivharwe kuti zvisarohwe nemhepo, zvinozoita kuti nhunzi dzisamhare zvekare, nekuti nhunzi dzinobatsira pakutapikirwa kweutachiwana kubva kune umwe munhu uye uchienda kune chikafu chedu chatinenge takaisa patafura. Tinokurudzira zvekare vanhu ngavamwe mvura yakachena yatinoti boiled, kana mvura yakaboiliswa, mvura yakatreatwa. Tine zvakaita sana water guard vatogona kushandisa pakutita mvura kuti ichene.
Vakurudzirawo kuti zvakakosha kuti vanenge varwara vaende kuzvipatara nekukurumidza. Vasimbara James Tafire Nyika vanotungamirira sangano rinomirira vana mukoti vanoshanda mumakanzuru munyika reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vatiwo zvimwe zvinoratidza kuti munhu abatwa nechirwere chemanyoka zvinosanganisira kuita tsvina yakaita mvura.
Chinhu chinonzi diarrhea kureva kuti munhu anenge aita manyoka katatu anenge mvura, izvozvo zvinokonzeresa kuti mumuviri memunhu azenge achiita dehydration. Saka masaenzi nzimutomu vamwe atinoona ndeyekuti munhu anoita anonzi masangeni aizi, kureva kuti maziso anogona kuwira mukati, takatarisa skini yake tikaidhonza inogona kunge yakudhonzeka zvekuti unoona kuti uyu munhu ari kurasa mvura yakawanda.
Vawedzerwo vachiti nekuda kwekuti pombi dzesuweji dzave kugaropotika mumadhorobha, nguva yekunaya inowedzera njodzi yekupararira kwezvirwere zvemudumbu, sezvo mvura dzetsvina dzichikukurwa dzobatana nemvura inogona kunwiwa neveruzhinji. Vatafire Nyika vatiwo zvakakosha kuti makanzuro awanise vanhu mvura yakachena, vachitiwo zvipatara zvinofanirwa kuva negadziriro yekurwisa zvirwere zvemanyoka.
Ngakunge kune zvese zvekushandisa, tiri kutaura magloves, tiri kutaurisa kuti pane mvura dzinoiswa mumuviri, dzinoiswa nemutsinga, dzinoita kuti vanhu vange vachizorarama, especially pakorera.
Asi makanzuro akawanda anoti haana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura, uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kupa kuti kuwanisa veruzhinji mvura yakachena kunetse. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vatenda kuti zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid zvinowanda nguva ino yekunaya kwemvura. Vatiwo bazi rezveutano rakatotora matanho ekugadzirira kurwisa zvirwere zvemanyoka izvi.
Bazi reutano kwevana ratenga iro mishonga nezvinoshandiswa neveutano kuti vavaongorore zvirwere izvi zvakafanana netyphoid nekorera. Ndi pari zvino tingatoti kana vanatoti madiarrheal kits such as IV fluid, antibiotics teams neother materials zvakatotengwa zvavapo.
Chirwere chekorera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 kusvika 2009, uyewo zvinonzi vanhu vanodarika zviuru zana vakabatwa nechirwere ichi. Muna 2018 na 2019 chirwere chekorera chakaurayawo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.